Mangwanana kanaka vateriri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi, uri musi wechitatu kukadzi 26, 2020. Makateerera kuStudio 7, nhepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona paVOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seNBC 2018 anosvika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakari, but ari maguta akatorwa neNBC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunda zvakaitika kuna vamudhuri gore riya, zvina vakagora basi zvegore riya, zvakaitika kuchimbiza gore riya, zvakaitika kuchegutu gore riya, kuti wai maguta ari kutongwa neNBC akatorwa neNBC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuru yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende.
Zvakawanda zvinhu zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Takarasikirwa nehome ground advantage, handidi, because every country inoda kutamba iri pahome, pane mafans acho, intimidating atmosphere, it helps. Ndosaka vachititaura kuti coffee man, the fans of the coffee man. Saka tenge tarasikirwa nezvati coffee man, handii nekuona. Then chimwe chechipiri, somebody gave me ranga ifarira kutambirwa kuBulawayo, handidi, mabusiness mangani arasikirwa nemari chena unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuimbo kandii.
Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika Alwesi Bunjira wotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora munyika. Nasi tine muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka, uyo aita hurukuro na Blessing Zulu weStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yakaumbwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti iferefete uori hunonzi huri kuitwa nemakanzura eguta remarondera yakatanga kuita basa rayo nemusi wemuvhuro uye yakatambirwa muguta iri nameya wemarondera vachengetai murova. Komiti iyi iri kutarisirwa kupedza basa rayo nemusi wechishanu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi rebazi ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vakaudza Studio 7 kuti komiti yavo yakaumbwa zvichitevera zvinyunyuto zvakabva kuvagari vekumarondera. Tabata vaMurova kuti tinzwe zviri kuitika.
Chokwadi, komiti yakasvika ndakavatambira pachemba meya wemarondera takakurukura. Vakataura misheni yavo yakatumwa na honorable minister wedu vaJulai Moyo. Tikati aiwa zvakanaka, itai zvese zvamatumwa, muongorore zvose zvamatumwa. Isu hatina chekuwanza, tiri vanhu takachena, tiri kuita basa redu nemazvo, ine professional manner. Asika panoshandwa hapashayikwa vamwewo vanotitumwa.
Chaizvo chiri kuferefetwa nekomiti ichi vaMurova?
Ndiri kunzwa kuti zviri kunzi makansila vari korapu, makansila vari kuabhuza mari dzekanzuru, vari kungofamba, makansila vari kupiwa masendi. Saka tikati no, munhu ari kunzwa asiri mukanzuru anotaura zvaanenge achinzwa asi asingazive zviri pagiraundi. Saka kuya kwavakaita tikati no, ini ndichiongorora izvozvo zvese izvozvo, kumasendi, kumakansila, kufamba kumakansila, zvese izvozvo makansila vari kuita ngazviongororwe. But as far as I know, everything is being done above board, everything is being done professionally.
Komiti yakatara here nguva yekuti ichazenge ichiferefeta mashandiro ekanzuru yenyu?
Yes, vakati vari kupedza understand this Friday.
Mukushanda kwavari kuita uku, pane zvamungati here, pane zviri kuvhiringwa kana kuti kuvhiringidzwa kwemashandiro ekanzuru yenyu?
Ini ndingangoti zvangu the problem yatinosangana nayo marondera, as you know, it was a ZANU-PF stronghold and we wrestled this from ZANU-PF after hard working. We worked so hard to make sure that you get 11 was out of 12 ones. So this did not go down well. utisamo kutuwezi uwe kumichi ngutafu.
Iyo kanzuru yenyu iri kutambira sei kuferifetu kwa iri kituwa ne hurumende?
Nini nyo makanzula angu. We say, as honest people, do our job. Above board, we welcome this committee. Let them investigate and find out the allegations being leveled against us.
Vamurova, takambotora ne mutevedzeri wegurugota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo. Vakati ivo varikutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumaguta akawanda ari kuda kuferefetwa. Harizi guta renyu chete remarondera riri kuferefetwa nehurumende. Munovatambira sei mashoko iwaya?
Ini ndiri kuti tine maguta edu ese atakatora seMDC 2018. Anisika kuma 28. Ini zvinondirwadza ndezvekuti maguta ese wayo ari kungonzi ari kungopomerwa, ari kunzi vari kuita huori, vari kuita zvakati, vari kuita zvakari. But ari maguta akatiwa neMDC. Ndoo zvimwe zvii zviri kundirwadza. Ndinobva ndafunda zvakaitika kuna vamudhuri gore riye, zvina vakagora basi zvegore riye, zvakaitika kutumbuiza gore riye, zvakaitika kuchegutu gore riye kuti wai maguta ari kutongwa neMDC, akatiwa neMDC. Ndianongonzi ari kuita corruption. Zvinhu zviri kundirwadza zvikurusa.
Kana hurumende yapedza kuferefeta zvairi kuita ikati izvo iri kuona kanzuri yenyu iine mhosva, munoatora sei mashoko iwayo?
Inini sekuziva kwandinoita mukoma choto, kanzuro yedu haina kana mhosva imwe chete yakapara. Kanzuro yedu iri kushanda zvakanaka, zvakajeka zviri pachena. Asi nekuda kwevamwe vanhu vari kutirwisa ndo vari kuita zvese izvozvo. Kanzuro yedu yakachena, hapana kana mhosva yakapara, hapana kana mari yatikadyira, hapana kana inobi maskenja atakaba zvinhu zvedu zvese zvakajeka zviri pachena. Tirikusenza zvinhu zvedu zviri pachena.
Avo vanga vari meya weguta remarondera vachengetai Murova vachitaura vari parunhare vari kumarondera kwakare. Vanotevera nhabvu munyika vari kuchema zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa neConfederation of African Football CAF rekurambidza kuti nhandare dzemunyika dzose dzitambirwe nhabvu yepamusoro. Danho iri richaita kuti chikwata chenyika chemaWarriors chitambe mutambo wacho neAlgeria mukupera kwemwedzi unouya kunze kwenyika. Danho reCAF iri rinotevera ongororo yakaitwa nechikwata cheCAF chakapenda munyika muna mbudzi gore rapera kuzoongorora nhandare dzese dzemunyika. Gwaro rakaburutswa nechikwata ichi muna zvita rakakomekedza kuti nhandare nhatu dzemunyika dzinoti National Sports Stadium, Barber Fields neMandava dzigadziriswe. National Sports Stadium neMandava dzisashandiswa zvachose, asi Barber Fields yakanzi ishandiswe asi ichigadziriswa. Kusagadziriswa kwenhandare idzi kwazosvitsa kuti CAF itore danho rekuti hapana nhabvu ichatambirwa munyika. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira audza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvaitika izvi zvinodzorera nhabvu yemunyika kumashure.
Tinorwadza. We are all disappointed, but taizviziva ndozvaitika asi because vakauya vakainspekta vakatiudza zvinofanira kuitika. Zvakafanana nachiremba, ukanotariswa nachiremba, chiremba akakuudza chirwere chawe nacho, akakuudza kuti chinorapika chirwere ichi, ita so and so, unotenga mapirisi akati ugadzirise so, wozodzoka kureview tozoona kuti wabo here. Iwo woregedza kuita, ungonogara zvako kudhen, unongonodzoka kauchigonofa, you know. So they came here, they told us the problems, they told us to research them, you said they might eat it. But Baba Fuji, the Asara, you know, it has iron to China, but she eat in one or two or three. Could you put no food to buy? Most of it, most of the time, because he is sure that we don't get to do it. But if I were in the Taka Vatasara, I don't know what I could hear. Game out of sea, the man about the announcer, about to call me, that I would eat that. I'm not the day, the one who deals with it. Tizoona kuti maapa apini nyaya dzatakataura dzidziyo ndisu tuzutuzu saka CAF ikatongoona kuti hapana nazvoita because game rarautambwa hazvide kuti titi game ritambwe mugraund rakadaro saka ndo nyaya iripo saka chinhu chatanga tichitoziva kuti chichaitika because we didn't do anything when CAF told us kuti so we needed to do something about our facilities.
Saka zvinosiya nyika papi tichitarisa kuti vakawanda munyika vanga vachitarisira kuti maWarriors anogona kuenderera mberi akatambira pamusha nemutambo wawe Algeria.
Zvakawanda zvino zvakarasikirwa nazvo kana tichitarisa panyaya iyoyi, zvakawanda zvakarasikirwa nazvo. Zvakarasikirwa nehome ground advantage andidi because every country inodotamba iri pahome pane mafans acho, intimidating atmosphere, it helps. Ndosaka vachitaura kuti 12th man, the signs of the 12th man.
Saka tenge tarasikirwa that 12th man and then move on. Then tinge chechi two. Tomo the game iranga ifarwa tandirwa kuBulawayo handiti. Ma business mangana arasikirwa nemari. Chena unotamba kuMalawi kana kuZambia kana kuimbo zambiti. Vanhu vacho kusita mahotels ekuBulawayo, transport industry, the just the shortest industry in Bulawayo. Yatomba for that weekend. You know, means I never raguana. Me, zibudikiza ni game hiyo. Sasa zimo zina zingata risk ni wani, but vanhu vangana vangu vachabva kuHarare kuzona kunoona bhora. Vanhu vangana vangu vachabva Victoria Falls. Kwa mutare, ku South Africa ku Botswana kuti vozona game hiyo iri kuti riri kubaba tiyo. You know, so kutorasikirwa kunenge vatoita ma business ikoko. You know, and nekungotiwo seZimbabwe azvingoitiwo so kumudzinu Zimbabwe nezvatiri tingonzi hatina stadium inokwanisa kutamba inotandirwa bhora reinternational football. Azvingonakidzi so.
Tichitarisa kuti izvi zvakuda kuti Zimbabwe inofanira kutsvaga nhandare kunyika dzakapoteredza Zimbabwe. Inyika ipi yamungatarisira kuti kungawanikwa nhandare yamungati dai tabudirira kuwana kunyika yakati?
For me, ndingatoti South Africa ndiyo kuri most favorable for us kuzi muno muZimbabwe. You ask me why? If we go to FNB Stadium in South Africa, vatambi vedu vakawanda vemuZimbabwe vanotamba muSouth Africa. And that stadium yatambirwa nevatambi vakawanda vanoiziva. At the same time, this is Johannesburg. Mune vaZimbabweans vakawanda.
Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira Alois Bunjira achitaura ari parunhare ari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Totanga nebepa nhau reThe Herald. Bepa nhau iri renyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, yakwanisa kuziva kuti kune zvivakwa nemari inodarika mabhiriyoni manomwe emadhora yakaiswa kunze kwenyika nevaimbi vemuhurumende, kusanganisirawo vari muhurumende pari zvino, pamwe nevemakambani akazvimirira. Mari nezvivakwa izvi zvinonzi zviri munyika dzinoti Switzerland, Britain, America, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Spain nedzimwe. Bepa nhau reThe Chronicle rinoti kune koronyera rakasungwa nemapurisa nezuro mushure mekunge ravhara vanhu vanotengesa mari pamukoto inodarika makumi matanhatu ezviuru zvamadhora. Mutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti munhu akasungwa uyu ndiMalvin Mutanda wemuHarare uyu ane makore makumi matatu nemashanu. Muchikamu chino tinopa imi vateereri veStudio 7 mukati mukana wokuti muzvitaurire mega zviripa mwoyo penyu, tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7, maskera sei pa Studio 7, aiwa ini ndinofara, ndini wo siyabonga Clive Chuma, ndiri muno mu Eastern Cape in South Africa. Ndichida kutaurawo pamusoro penyaya iri kuitika kumusha kwedu maererano neupfupfu hwesadza, kuti nyika yasvika pakushayikwa upfu, chinova ndicho chinhu chekupedzisira muzvinhu zvinofanirwa kunge zvichishayikwa, nekuti ndo chinobata upenyu hwevanhu. Zvichingoratidza zvepachena kuti hurumende iri kutadza kutungamirira vanhu kana kuti nyika. Matadziro ndeapi? Zvinhu zvese zvadzokera pasi zvakanga zvichiwanikwa munyika kusvikira paupfu. Chinoshamisa ndichocho chekuti vatungamiriri vanongoramba vachizvirova matundundu vachitaura zvemakore emberi, iwo mamwe avakambenge vachitaura kubva kumashuroko asiri kuzadzisika zvavakati uimbisa. Ko zvemberi tinozozviziva sei kuti zvichazovako? Izvozvi tine agenda 2063 yavari kutaura. 2063 angaziva kuti pana anenge achiri mupenyu pakati pedu ndiani. Iwo upfu wekudya sadza huri kushayikwa, nekuti pazvasvika apa rwarufu wapedza zvinhu zvese munyika kusvikira paupfu. Ndinotenda zvangu, ndinotenda maita basa vashamarari.
Manani vashamarari veStudio 7, nokutenda nebasa guru ramuri kuita. iramu kuti panawo dzemunyika medu tichiziva zvokwadi nemba mire nyika yedu nyangu handina mashoko akawanda ndoda kutaura asi kuti ndoda kutaura pamusoro penhau yataurwa kuti handibata chaizvo kuti shuwa varume vavangaita musangano wokugara tarisa zvipfekewa zvatingafanira kupfeka semazimbabwe nendina kuona sezvine musoro inizvi hazvina musoro nokuti karasa mamiri akaita nyika nyika ine matambudziko angafanira kudai akagarirwa pasi naivo kupfeka hunge munhu akaguta ndo kana kumanyira zvokupfeka vanhu vachitambura tichitambudzika seizvezvi zvingatarisa unheri naivedwe kuzvokupfeka zvatinazvo wani amuna angagwa zvavanongozikamwana nemascava vangada zvimwe zvipfeko zvakaita sei zimbabwe inazvo chipfeko chinozikamwacho chakamukandapa vanhu vakawanda sei nongonokwati iye zimbabwe hamuna angagwa nescava yavo saka vanoda kuramba chitsvaga dzimwe nhumbi dzimwe nhumbi vanadzvo here inga dzimwe nhumbi dziripo wani dzakagadzira kare dzihamuna angagwa mascava ndoanongotitaridza toti timazimbabweni vanoda kuramba achingopedza nguva achiita zvisina nebasa rose
maswera sei vestudio 7 zita rangu ndinonzi DJ Mofu inini zvangu ndiri muno muzimbabwe ndinoda kutaura pamusoro peuori voga ndozvandoda ngotaura izvozvo huri kuitika kumberengwaka kwedu uchibva kunana zvishavanhu kuya kuya varume kune makomba nemakomba vanhu vakapiwa mapurazi kuti varime ndobva varega kurima vakatanga kuita zvegoridhe iko zvino kwanguva nemakomba makomba nemakomba angozara mombe dzichiwira mumakomba aya zvipfuwo zvese makwai mbudzi zviri kuwira mukati memakomba iwayo ende vanhu vari kuita makomba iwayo vari kuita zvegoridhe izvozvo vachitungamirwa nevanhu vezano pf vandinoziva ini vanhu vezano pf vanotungamirira vanhu vachiita zvegoridhe izvozvo varume ngavarege vuori nekuti remangwana revana vedu richazoita sei kana mukaparadza nyika kudai so muchiparadza muchiita zvegoridhe izvi muchisiya nyika yava nemakomba makomba ko remangwana revana vedu rinozoita sei handei izvezvi toenda pamapanzure kuzvishavani padivi petara uchienda uchibva muzvishavani uchienda kugweru pakaiswa machina aripo ari kumaina kwanzi anomaina koromu ari padivi petara kumaina padivi petara chaipo zvokuti kungobva padivi pera 500 meters dzakatowandisa kuinda pavari panomaina kuzadzazadza makomba avanongozadza chete vachinzi vanomaina mumapurazi umomo futi hapasina mapurazi pose pose panongonzi mapurazi pavakungomainiwa machina vari kutora zvinhu zvedu muno muzimbabwe muno vachienda nazvo kunyika kwavoko upfumi hwenyika huchiparara ivo havasina basa nazvo vakuru ava nekuti ndo vanongodya nemachina iwayo ndatenda hangu
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi neine chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana womunyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatemera zvirango zvitsva kuvanhu nemakambani 16 muChina, Iraq, Russia neTurkey nepamusana pekutsigira urongwa hweIran hwekugadzira zvombo zvenuclear. China neSouth Korea dzazivisa vanhu vatsva vabatwa necoronavirus panguva iyo misika yemari yadonha zuva rimwe chete misika yemari pasi rose yadonhawo nepamusana pekutyirwa kuri kuitwa chirwere checoronavirus. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakumbira dare reparamende kuti rivabvumidze kushandisa mari inoita mabhiriyoni maviri nemazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa chirwere checoronavirus. Muchirongwa chedu chatino tarisa zviri kuitika muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika iyi, umo muri kuvhiringwawo nechirwere checoronavirus. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti chirwere ichi hachityisi muAmerica nekuti America yakatochikunda kare. Asi bazi reCenters for Disease Control and Prevention rinoti vanhu vemuAmerica vanofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti chirwere ichi chisapindewo munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Frank Guni, vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti vanhu vanofanirwa kugara vakangwarira kuti vasabate kana kutapurirana chirwere checoronavirus.
Chirwere ichi utachiona tinoziva kuti hwakabva mumhuka huchienda dzangari hwaipatapurirwana pakati pemhuka nemhuka. Asi vanhu vekuChina vanodya mhuka dzakanyanya dzinosanganisira zviremaremwa nenyoka. Saka tinoziva izvozvo takuziva kuti utachiona hwemhando iyoyi hwakabva muchiremaremwa hukaenda munyoka hukasudiwa nevanhu vekuChina. Kazhinji kacho mhando yeutachiona hweCovid-19 hunotapurirwana pakati pemhuka nemhuka, sezvandataura kuti nyoka dzaidya zviremaremwa zvine utachiona zvichitapurirana zvakadaro. Asi zvakazoitika kuChina ndezvekuti vanhu vakatanga kudya zvese zviremaremwa nenyoka idzodzo ndokutapurirawo utachionawo. Wapinda muvanhu iyo COVID-19 yakachisanduka manje, yatisiyanei nezvayadairi payaita mhuka tumhuka iye zvinezvi yatsenezi human to human transmission. Saka kuchinja kwainoita kana kusanduka kwainoita muchirungu inonzi viral mutation kureva kuti yasanduka mune zvayanga iri. Saka iri kuramba ichisanduka ichichinja mamiriro ayo nemabatiro ainoita vanhu.
Mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanoti muAmerica chirwere ichi checovid-19 chakatosungwa mbira dzakondo chichatyisa. Asi nhasi uno tanzwa Center for Disease Control and Prevention ichiyambira vanhu muAmerica kuti vagadzirire kupararira kwechirwere ichi. Toteererane apa.
Aiwa, vaTrump semukuru wenyika kutaura zvavo vachida kuti anonzi mamakidzi kana kuti vanoita zvekutengeserana vadzikame vabate hana, nekuti zvanga zvaakuitika kustock exchange kunew york tinoziva kuti vanotrenda do kana kuti vanoita zvekutengesera pamusika wemari vanga vaakutya zvekuti zvanga zvaakudonhedza musika wemari. Ndozvekutaurwa namatrump kana tauya kuutano zvine sainzi mukati tinoziva kuti pachirungu tingangoti time bomb kureva kuti chirwere ichi isizvo chava muno hatichine rombo rakanaka nekuti muAmerica hatisatava nehuman to human transmission. Tinongova nevanhu vari kurwara vakabva nacho kunze. Asi itsemeke kana kuti ungori mubvunzo wekuti zvichaitika rini.
Dr. Guni, pati pave nemushonga wekurapa kana kudzivirira chirwere chere?
Tiri kutarisa kuti probably zvinogona kutora gore nekuda mubvira kana kuti makore maviri chaiwo kuti pazova nemushonga wekuti tingazoti uyu unogona kubatsira vanhu vanenge varwara. Asi tarisiro huru chaizvo ndeye nhomba kana kuti vaccination inobatsira kuti vanhu vagare vakazvidzivirira kuitira kuti pavanosangana nechirwere ichi vasarwara zvekusvika pakuzofa.
Munhu anoziva sei kuti ane chirwere ichi uye tingazvidzivirira sei?
Papo panotinetsere gainditange nepakudzivirira. Pakudzivirira chinodiwa chikuru kuzvichengetedza kuita utano hwakanaka. Kana munhu ukandobata fanika vaya vanoshandisa mapublic premises kana vanoshandisa public transport pese ukabata panenge pachishandiswa neumwe munhu unofanira kushamba maoko ako uchigeza nemvura inorana nesipo kuitira kuti maoko ako agare akachena. Kana uri panzvimbo inofungidzirwa kuti kunogona kuve kune chirwere ichi chinogona kubatsira, pane zvipfeko zvinovharwa kumeso atoti mafesi masiki anobatsirawo kuti vanhu vazvidzivirire.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunhare vari kuno kuAmerica natanonoka Wande weStudio 7. Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka anoti ari kutanga nekumboburitsa kambo kamwe chete panguva ino, kwete kutsikisa damba refu sezvo zvichipa mukana wokuti nziyo dzake dzose dziwane mukana wokuridzwa. ngatinzwe mumhanzi wake pamwe nehurukuro yaita na Blessing Zulu West Studio 7.
Koma gift tirikuona pane dzimwe dzimbo dzamakatumira kuno ku Studio 7 kuti timbo pota tichidziridzira vanhu vakawanda munyika umu. Mungatudza kuti iri idamba refu here kana kuti masingles zamakabura?
Vakadini vatereri masingles collection, masingles vandakaridza panguva dzakasiyana siyana ndopandazomabudisa pamwe chete ari masingles, but harisi damba refu rakazvimirira asi ari masingles.
Saka ari kutambirwa sei masingles enya?
Ari kutambirwei zvakati zviri nani nekuti pane mamwe masongs acho mamwe akatombopindawo pamalocal charge ekunoko akatombotambirwa zvakanaka nemamwe acho inongova neresponse yevanhu nefeedback vanotumidza vari kutambira zviri nani.
Sei sevaimbi vakawanda tiri kuona mazuva ano muri kufarira zvekuburitsa kambo kamwe chete kana kuti masingles aya kwete damba refu, zvinenge zvichifamba sei?
Chinoitika ndechekuti patinobudisa iri album damba refu rakakwana, ine dzimwe dzimbo dzinogonoshayiwa mukana wokuridzwa nekuti vanoridzwa venhete nyuro vanowanzo kusarudza kambo kamwe chete kana tuviri padamba refu vanoshanisa kuridza, asi kana ukabudisa iri rumwe chete rinowana nguva yakawanda nenguva yakakwana kuti rinyatsoridzwa resi vanhu osarudza ndovanoda nguva iyi. So zviri nani kuti ubudisa ri masingo, ukabudisa iri singo inowana enough time yekuridzwa zvakanaka.
Mune vamwe vaimbi vamuri kuimba navo here kana kuti ndimi chete mungori panziyo dzamakaburisa idzi?
Pane dzondakaita pane imwe chete yandakaita na Munyaradzi Munoda Wafa inonzi Kia. Ndine mamwe zvakaira chiri munzira kuti abude, ndakaitawo nevamwe vaimbi andichazoita abuda zvakanaka. Neimwe zvakare yandakaita nemusikana anonzi Patience Zvawanda inonzi Rangarira, ndosati ndombiri dzandakaita nevamwe vaimbi pari zvino.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Gift nekupinda muchirongwa chedu, tichifunga kuti aiwa vatereri vedu vachadakadzwawo kana kufadzwa naidzo dzimbo dzenyudzi.
Zvakanaka imwe kubless maita ini basa.
Muimbi wenziyo dzechitendero Gift Mahlupeka aitaura ari parunhare ari muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Meya weguta remarondera vachengetai murova vonetsekana nekuferefetwa kuri kuitwa kanzuro yavo nekomiti yakaumbwa nehurumende. Mutambi akaita mukurumbira munyika Alois Bundira anotaura pamusoro pekubhanwa kwaitwa nhandare dzebhora, izvo anoti zvichavhiringa nekudzorera bhora remunyika mumashure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manherano. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Só com isso.